excès ou bien laissez-moi parler à jazz.
Kuti uwane pe kubatira Girizenzia kumukira mangwanani Nino tshaka basa kuti uwane pe kubatira Girizenzia Runorwede mudzare nende Runovambidzana sepuru kune pandi Runorwede mudzare nende Runovambidzana sepuru kune pandi Nikakuendera kunanga ukandiramba Nikakuendera kuna bushiri ukandiramba Nikakuendera kunanga ukandiramba Nikakuendera kuna bushiri ukandiramba Nikakuendera kunanga ukandiramba Nikakuendera kuna bushiri ukandiramba Nikakuendera kunanga ukandiramba Nikakuendera kuna bushiri ukandiramba
I'm still holding on to what you're saying That we will be okay Falling rain has got me wishing back of them lovely days Where love is I would rather be Take me with you, don't leave me here Nikolule, Nikolule Kiss and give up and sing
Mas em qual a ganhar, ué?